hongu nezuro vamongero vakadaidzwa kana kunopinda meeting asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda heri kupinda mupoland kana kuti havasida kupinda mupoland ivo vakaita presentation yavo yekuti ivo vamongero vakaramba kuti isusu tipinde mupoland yakaita zvayakaita nekuti mukatira gore rakapera national council yemdc yakagara ikadhiliparieta kuti kana tichipinda mupoland tinenge tichipinda yakanendwa kana tichiti yakanendwa semanyirira yakaita right now hazviiti kuti ipinde nekuti iri prohibitive nekuti mukatira kuti mutemo wepoland unotaura kuti inhengo saka kwikwidza presidential election ya2018 ndidzo ndidzo cheke dzinogona kupinda mupoland saka vemdc takagara pasi tikati no kana vachida kuti tipinde mupoland nekuti zvanopiev nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue inofanira kuitwa chepe kana tiri mupoland nekuti tanga tapropoza kuti kuda in all stakeholders dialogue saka kudai zvakabaita kenge rine presenta dokumende redu rekuti zvatiri kunotarisira kuti tichida kuti tipinde mupoland inofanira kunge tichiincluda mapolitical parties ari muparliament kana tainkluda mapolitical parties ari muparliament zvaakureva kuti izvo machichi nemacivic organizations nemamwe mapolitical parties asina kukondesta anenge akubvumidzwa nekuti tikaisa dare remaparliamentarians nderi tipinda mupoland zvazvinotaura ndezvekuti parliament inoreprezenta vana vezimbabwe inometa kuti uri chechi ipi inometa kuti uri political party ipi saka naizvozvoizvo document inota reprezenta nezuru saka nemamiriro ayakaita tati hatingakwanisi kupinda saka ndozvakabuda musangano wanezuro
saka zvakatambirwa sei nevainge vari mumusangano uyu
vanga vari musangano mune zuro vakabva vati vachatadza kuti maproposals ese ataita nekuti vari kutora vachidzokera kumashure mamiriro akaita copak tichinyora bumbiro remutemo wezimbabwe copak yakanyorwa neparliament saka parliament iri inclusive nekuti mukatsa kuti parliament yakavhotigwa nevana vezimbabwe saka matarisiro avakaita nezuro vakatarisa vachiti no inenge yakadafanana nepoland saka tichikuenda kunoconsider timbonoconsultana tichazokutaurirai mazuva anotevera kuti tati kudini
chii chikuru chiri kuita kuti munge muchida kupinda mupoland
isu tiri kuda dialogue saka dialogue vezanupf nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue rinokwanisa chete kuitwa mupoland isu ndobatamirawo takamira kusaidi tikati hatikwanisi kupinda mupoland nekuti hatisi kukodzera nekuda kwebumbiro renyu remutemo saka ivo ndokubva vane proposal yekuti dai imini muchinja maproposal zvamuri kuda kuti muchinge muchida dialogue asokwanisa kuti chete dialogue tiri mupoland saka ndobatiisawo document yedu rekuti tinofanira kuamenda tichiti munhu wese wezimbabwe anofanira kuita dialogue